Zvinhu zvakamira mushe sa tuda kutenda especially hurumende yedu nekuti yakatisapota zvakaoma ende ndozoda kutendawo madiasporans vari muno muLiverpool vakauya in thousands. I think in terms of support yaona Zimbabwe is the first of its kind in netball history. Havasatamboona timu yasapotwa zvakadaro, saka zvinhu zvatoda kukudza vagari muLiverpool nevagari vakabva all over London, Manchester, Leeds, some flew, you know, from abroad kuya kuzosapota timu. Saka ndoda kukudza masapota edu, they've made us proud, and ndoda kukudzawo vasikana, the way we beat Sri Lanka was amazing. Takavadya sevakamira, sevasingabvumidze kumhanya. Ndokugona kwaita vasikana vedu, they were so electrifying. Saka the camp, the morale is good, everything, everyone is buzzing. Even actually behind pandaiona Sri Lanka, I had some Australian supporters vakanga vatosiya game ravo reAustralia neNorthern Ireland to come and join morale wanga uri ku other pitch reZimbabwe.
Ko pamutambo wanhasi vagore, chii chaita kuti Zimbabwe isatambe sematambira ayakaita neSri Lanka nezuro?
Handingati yaita kusatamba, you know, yatamba probably as much as they did against Sri Lanka, but changoitika ndechekuti Australia, they are the holders, I think, for the past 8 years, though Brazil ye netball. Saka our girls played well, even kujiwa kwataita, it was with dignity. Because to give you an example, Northern Ireland yakajiwa by 70 goals, isusu tajiwa ne just under 30, which tells you kuti vasikana vedu vatamba chose, nekuti vasikana Australia vakareba. Sometimes, you know, if nature is at your advantage, zvino tinetsei, but they played well as well. I think vanenge vatorestei some of our good players for the island game, which is more crucial.
Ko pamutambo uri kutevera uyu muri kuona sei?
Ndiri kuona tichihwina. Dai ndiri munhu wekubheja, ndaiisa my last dollar kuZimbabwe. Because nhasi tavana vachitamba neSri Lanka vanetsana kupfuura zvatikaita neSri Lanka. And size dzavo as much as vasikana vedu. Saka hapana height advantage or anything of that sort. Saka I think I would say in terms of the odds, we are 80% chances of winning than Northern Ireland.
Vagore matanga nekutenda imi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUK ikoko nedzimwe nzvimbo kuti zviri kutsigira zvikuru chikwata chenyika. Kune mamwewo mashoko atiri kutambira ari kuti izvo chikwata chevasikana ichi changa tichishupika zvikuru munyaya dzezvipfeko nechikafu. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Kwete. Ndini coordinator wacho. Dai paine zvinetswa, ndaikutaurirai. Zvinoitika pane ungana vanhu ka hapasai kwechii mapfunga-pfunga around founded. I think vasikana vari kufara chose. Ndogona kutokutumirai mapicture vachidya, vachiita sei. They were invited to Manchester for a barbecue welcome which they enjoyed. The food is top class. Vari kufara chose. Tange tangomboita malogistics ekuti time yavari kuzopedza maevents ava like kwaita marehearsals anga ari bit later, but takameka sure taita macontingent plan ekuti vasikana vari kudya ma3 meals avo. Everything is in place.
Kunewo kutaura kwakasimudza musoro chikwata chenyu chisati chasimuka muZimbabwe kuti izvo pane vanhu vakawandisa vakaenda kumakwikwi aya vanodarika 30 nevana, ivo vatambi vari 20 chete. Munoti kudii kumashoko akadai?
Ndinoti munoziva hanzi kuwandaka huya. Saka kana timu ichisumuka, panoita masapota, panoita vanhu vemanewspaper, panoita vanhu the technical team. Saka pakaintrodyuswa timu kuna ambassador, vanhu vese maintroductions akaitwa ndakaona ari appropriate. And I think munobozivo kuti kana paine mutambo, you would love to have as many supporters as possible, but we've got some supporters vakakwanisa kukwira ndege kuti vauya kuzotsigira. But kana zvava kuonekwa neari kunze, zvava kunzi ko vanhu vazowanda sei, timu ingafamba isina masapota here nhai mukombe?
Mashoko enyu kune vakateerera panguva ino, zvamunofunga kuti zvakakosha?
Zvakakosha ndezvekuti zvakaitika nezuro zvanga zvakaoma vasikana vanga vakatakushikirwa chaiko zvekuti asina kuona haana kuona vanga varipo vari kutaura atingi atmosphere iri kuripitwa mangwana because matickets anga ra available and a lot of people vatenga matickets ndichakutumirai mavideo acho idambe tamfati yacho haisati yaperana nanasi.